Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 13/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Crisis in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandidzwa kwebhiri remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Semazuva ose, tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nezuro rakaendesa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima uye kumukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nenyaya yavari kupomera mapurisa yekuvashungurudza. Mapurisa anonzi ari kuenda kumahofisi EZCTU ari mumatunhu akaita seManicaland vachishungurudza nhengo dzesangano iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hapana tadirivara tsamba mairi, tadirivara tsamba kuhead office ya maafurisa kuna komishina tichini zivisa, mwepia menga singa zivisi ya nema office ya zaake. Tamu zivisa, ime tsamba taiendeta ku Minister of Labor, patino wana mkana, tichaereza na minister nyaiyo yekuti waona here tsamba yedu ende seminisi ndezviti zvamakaita waona tsamba yedu nyaya iri kuitiwa nemapurisa. Saka ndizvo zvataita.
Mutsamba umu muri kuda kuti vaite sei chaizvo? Maamuchikumbira chii?
Tiri kuvataurira kuti hatisi kufara nezviri kuitiwa nemapurisa. Tinotatsanangura akatikwanei kuti chii chiri kukonzeresa kuti wani musangano yedu tirambidze kuita musangano nevashandi sezvo musangano yeti iri pamutemo. Chechipiri, chii chiri kuitika kuti mapurisa apote achiharasa isafu yetu kumaofisizi kusina zvatakayanganisa. Toda kuti vatipe tsanangura yakatikwanei.
Asi imwe nyaya yatanga tichimbonzwa ndeyekuti kavari kuti havasi kuda vanhu vanotombotaura nyaya dzekuti varatidzire munyika umu.
Asi mutemo ka unototi vashandi vane kodzero rokumacha pamugwagwa, vashandi vane kodzero rokuratidzira. Iconstitution chaiyo ibumbiro remutemo ndiro rinotopa vashandi kodzero rese iri rokuti tinofanira kuungana patinoda, tinofanira kutaura kodzero rokuti titaure tiite express ourselves. Kodzero rokuti tiratidzire pasingafari, kodzero rokuita petition, kana kodzero rokuita piketi kumakampani pasingafari. Ndevanaani vanenge vachiti hazvibvumidzi, iwo mutemo uchiti isisu tine kodzero rakadaro. Ibumbiro remutemo hatisi kutenderana neizvozvo because tine kodzero rokuita izvozvo zvavari kuti havati kuti tizviite. Ende vashandi vari kutotaura kuti ndizvo zvatinotakuita, tinotakuratidzira kana nyaya yemari isina kugadzirisa.
Matimasumawo here ILO nenyaya yamuri kupomera mapurisa yekukushungurudzai?
Patinotanga kufambisa matanga ipapo inenge zvichita kuratidza kuti kana tazoenda kuido tinenge tane humbo kwokuti pazvakaitika ndezvipi zvatakaita isisu kuti nguva yakapfuura hurumende yaizoti ZCTU inomhanya kunotaura kunze uko isina kumbozira yataura nehurumende.
Munyori wez mkuru wez ZCTU wa Jafet Moyo vange vari parunare muharare na Blessing Zulu wez Studio 7. Asi gurukota reza vashandi wa mavima vauza Studio 7 kuti avasati wa wanatsamba iyi irikutaurwa ne ZCTU.
No, tamba hiyo ya antati ndai uona. Kana ndai uona andisaye tarisa. Tigo uona kutiwa ni umboho wacho. Uye tuone kutika na pande damu siko. Idamu siko ratinga kazilisa sei. Asi andisati ndai uona tamba hiyo yu. Toda kuti uziwe blessing kuti pataka peza TNF ya kukutezi sira. Isuta kangata wapa assurance ya kuti. As long as vachiita misangano yavo zvinoenderana nezvirimubumbiro remitemo zvinoenderana nekuti vari kupusha kodzero dzavo asi vasingakanganise kodzero dzevamwe havafaniri kuita dambudziko pakuti vakwanise kutaura zvinoenderana nekodzero dzevashandi asi tsamba yauri kutaura iyoyo handichaiona kana ndaiona ndichaitarisa
Saka poitwa sei kugadzirisa mapisha pisha apinda mumusha.
Chatiri kunyanya kuda bese. Inyaya yokuti isu semaZimbabwe kuine hurumende, kuine vashandi, kuine vanoshandirwa maemployers aya. Ngatiuyei pamwe chete titaure zvinoita kuti kodzero dzani nani dzikwanise kuti dzicherechetswe. Asi zvakare tishandise danho iroro rekuti tiri pamwe chete kutarisa nyaya yekuti toita sei kuti upfumi hwenyika huinde pamusoro munhu wose agozokwanisa kubhenefita maemployers obhenefita maemployees obhenefita hurumendewo yofadzwa nepamusana pekuti vanhu vemunyika population yemuzimbabwe iri kubhenefita uye kuti hurumende iri kuita basa rakanaka rekugadzirisa zveupfumi.
Ndinofunga muri kutaura nezvetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ko zvinobuda mumusangano iyo yeTNF zvinoendeswa kupi?
Marecommendations anobva kuTNF iyaya tinomaisa kukabhineti. Kabhineti yotora madanho ekuita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Saka tine forum yakanaka yekuti zvemazimbabwe zvigare pasi tichitaurirana pachedu zvisina kutukana, zvisina kukandirana matombo, zvisina kuputsa midziyo yemama citizens kana kuti midziyo yenyika kana kuti midziyo yemakambani. Izvozvo ndochidanho chakakoshesesa chinoita kuti Zimbabwe tivake nyika yedu timuve pamwe chete in the realization yeZimbabwe dream. Ndo chinhu chandinoshuvira, icho chinhu chinoshuvigwa na His Excellency the President of Zimbabwe.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunhare muHarare ne Studio 7. Sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kutenderana nenyika yose richikurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri pamusoro pekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika, muchuchisi mukuru wenyika, kusimudzirwa kwemagweta pamabasa nezvimwe zvakadaro. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition unova mubatanidzwa wemacivil society organizations mazhinji anoshanda ari muZimbabwe. Tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri iro?
Tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri. Chekutanga inyaya kuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo, asi haisati yaimplimentwa zvizere. Saka zvaisati yaimplimentwa zvizere kudaro, hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution, nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimentwa zvizere. Saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba kwete kutanga. Chechipiri, tiri kuona kuti constitution iyoyi ya 2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida. Saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Totingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana purezidendi achinge atadza kupedza temu yake of office, vice purezidendi anofanirwa kuita take over mushure mekunge purezidendi vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina purezidendi ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva president. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yenge ichitaura kuti kubva 2023 president yena vice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti purezidendi nemavhaisi ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei purezidendi nemavhaisi purezidendi ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva purezidendi kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tichenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Saka muri kutarisira kupedza riini zvamuri kuita izvi vakumano?
Pari zvino tambenge tichiingedza macommunities kuburikidza nemamembers edu atiinawo muCrisis Zimbabwe Coalition, asi taakutanga chidanho chechipiri mandi chekutoenda kumacommunities ikoko kunogara vanhu, kusanganisira mumarural areas nemaperiurban areas. Tichinoita maoutreach programs neruzhinji rwevanhu, tichigara navo pasi kusanganisira matraditional leaders nemamwe macommunity leaders nevamiriri vemasangano ezvemachechi nevamwe vakasiyana-siyana atingati maopinion leaders kumacommunities kwavo, tichivaonesa zvakasatira bill iri.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa anhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro penhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano, idzo dzinoti hadzioni sekuti RGM International Airport muHarare inokwanisa kuona vanhu vanoburuka mundege vaine chirwere checoronavirus. Komiti yakataura izvi mushure mokushanyira nhandare yendege pamwe chete nechipatara cheWilkins. MuDaily News nekare Zimbabwe School Examinations Council yakwidza zvekare mari yedzidzo yemagrade 7 O-level neA-level. Izvi zvinoreva kuti mwana anoita grade 7 anenge ava kubhadhara $264. Chronicle rinoti kuzvipatara zvemupilo neUnited Flower Hospitals kune vanhu vatatu vanofungidzirwa kuti vangangove nechirwere checovid-19. Financial Gazette rinoti vemabhizinisi nenyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza kushandiswa kwemavhanzi okusouth africa muzimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira nega zvamunofunga.
Makadiko vateereri vestudio 7, ndinofara zvangu ndirongosekaone mashoko andirokunzwa achitaugare ava rodzi vatafadzwa mugwadi ava. Vatafadzwa mugwadi vana vezimbabwe tiri kushungurudzwa nehurumende yenyu yezanupf. Avo vamava muchitaura navo avo vafarai maguga vari kunyatsotaura pwindi pairi chaipo chaipo. Uyo aronzi tafadzwa mugwadi uyu, aiwa tafadzwa ka ade urume shamwari wambochinja kutaura shamwari bosika chitori chokwadi vari vekukudzvanyira vanhu varume imi, aiwa vandirikoseka ndega zvo. But uri kunyatsochitiza chokwadi, unyatsochiziva pachiri iwewe tafadzwa iwewe iwe tinyareiwo varume.
Mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7. Ini ndinorwadziwa dai musingatitoririwo vanhu vakaita sana mugwada vanotoguta zvavo nemari yenyika isi vana vezimbabwe tichitambura. Vanotaura kuti vana muzimbabwe mune kodzero vakapiwa ivhu. Ndo vanongoita basa dzekungoba mari dzehurumende, ndo vanongodla voga variko kuzani ikoko. Vanhu tichitambura ko zvino hatina chikafu, vana tikutosheva mari yekuendesa vana kuzvikoro. Asi unonzwa umwe munhu achitaura achiti kwanzi muzimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuremekedzewa, MDC yakati iri kuda kuratidzira. Unonzwa uchinzi vanhu vanosungiwa vachirohwa. Vanovasungire chii kana vachida kana kodzero dzavo vachidziremekedza? Vanovasungire chii? Ngavape mukana wavo voratidzira mukusununguka kuratidza kuti zvavari kuita zviri pajekerere. Ino vanoziva kuti hapana kana hwana akavavhotera, ndosaka vachingoita zveudzvinyiriri. Vanotonga nedemo vanhu vekuzanupf. Hameno kuti vakavhoterwa nani, nongati vakatora zvitupa zvevanhu vakafa kare kare, ndo zvavanoshandisa kuti ndo vakavavhotera.
Mambwa seko pastudio 7, ini ndinoitwa Lismati. Ndoda kukurudzirawo senyika yekwedu maererano nechirwere chekorona ichi kuti kudai zvanga zvichigona ka vaimbotomisa kupinda kwevanhu nekubuda kwevanhu muzimbabwe. Nenyaya yekuti sezvo chavamo musouth africa kudai ka vhiki rinoro handifungi kuti ringapera, chinenge chatovamo muzimbabwe. Ende kana chikapinda muzimbabwe zvatatopera tese, hapana kana hwana achabva asati tichabva tafa kutopfuura zvazvakaita kwachakatangira kuchina. Saka kudai zvanga zvichigona ka vaimbozotomisa kufamba kwevanhu kuuya kuzimbabwe nekuuya kuno south africa. Nenyaya yekuti marumwe zuro apa ndanga ndiri kuboda uku unongochekwa kuzimbabwe side chete, vanokuudza kana usati wachekwa usina chikadhi chinoratidza kuti wachekwa coronavirus haudhindi pasipoti yako kuti wakupinda muzimbabwe. But kuchekwa kwacho unongomira vangokuratidza kuti kamwe kanenge kakamera so like chitocho vangokudai kuti ok abo hauna, votokupa slip unoratidza pasipoti yako wotobuda. Vamwe vasina pasipoti vese vanongobuda havabvunzire munhu, vanenge vachingobuda iya imwe yeyo kungodhizadhizeya votobuda voenda. Saka ndo mapindira chichaita iwayo. Saka ndokumbira kudai zvanga zvichigona ka vaimbotovhara mabhodha ese kuti ngapambotomira pasina munhu anobuda nekupinda kusvikira chadzikira chirwere. Nokuti kana chikapinda muzimbabwe ka tapera.
Mafura sei pastudio 7 pano, vose vanamukoma hwande, vana dhube, vana kandimire, mozozivi munoti pane nhau dzinofadza kubva kuamerica ikoko kwamuri. Tinotenda. Ndoda kutaura kwanotaura nenyaya yatafadza mugwadi wabva kutaura pastudio 7 apa kuti unoti iye dai vari vamunangagwa vaizodi ana murume wapindura uyo vamupindura zvakana. Ndaisunga vanhu vose vane mhosva ndokuvaisa mujeri, ndokubvisa pasina mhosva dzakawanda. Vakadai seMDC vanopimirwa mhosva ichinhu chidoko kuti akaona svosvi richifamba akati iri isvosviro onzi ndaasungwe. Saka kwai ndaibvisa vanhu vakaita saivavo. Ndozvindotora matorero angu ndozvindozviita iyo kuti unodo kubvisa vanhu vane light sentences, vane light imprisonment statements, aise vanhu vanenge vane zvinhu zvakakura, nyaya dzekuba mari. Ana muturunqubava vanoti kwanzi vakaisa mari kuGMB pasina mari dzakaiswa kwakutora ivo kwakusunga corruption ingaita shoma zvinobhoenderera mberi and dzimwe nguva munhu anofanira kutaura chizvinhu ichiziva kuti kune vamwe vamwe vanhu vanotaura mari zvakaipa nemastatement avanenge vachipa akaipa pastudio 7 nenyaya yekuda mari kubva kuna munonga government iripo kuti kwai mhuri yangu inozoponesa sei ndofanira kutosapota zviripo zvacho izvozvo usikazivi kuti painowa government iyo unowanayo iwe wacho saka be careful uchipindura mhosva zvazvo nyaya inenge yaibvunzwa pindura exactly zviripo usapindura zvazvo zvekuti iwe udi kudya ugute vamwe vane nzara ndatenda hangu
Magadii magadii pa studio 7 uyu anotavadzwa ngwadi uyu anotavadzwa ngwadi ngati kwanire ngati ichike ngati respect ndo respect yatoramba yatuda kuti vachiitire iyoyo kwete zvavati kwa ichi zvokufanga vanhu kwese kuri kuitika vanhu vachimbunyikidzwa mapurisa achingotungamira tungamira nezvisingatendegwi masoja achingopenemedza penemedza kwati tombozvifaririkana ndo vachengeti mari dzeri dzidzi dzavanorya vanhu ava ende vanhu ava kava zvichavapandukira rimwe gore ndezvakuti mwari hasi benzi vachatambura vanhu ivava ndatenda hangu ndonzi forward ndirimwe mukimbale south africa
pastudio 7 apo makadini makadini zvenyu vanatanonoka Isu kuno tinongononokavo tichinonoka kupiwa mhinduro dzedu. Ini ndini zvangu simba rashe tsuro ndichidaiwo kukomenda pane zvanga zvichitaurwa navamugwadi kuti zvinonyadzisa America kuti ipe masanction kuZimbabwe. Kwevo chavanorambira kuti vari kumbunyikidza kodzero dzavanhu chii isu tichizviona kuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa vanhu havasiri kurarama vakasununguka muZimbabwe ngavazvione izvozvo vanhu vezanupefu ngavazvione kuti vanhu vanorarama vakasungika muZimbabwe kadzirisa ipapo
haleluya mamuka seiko muri yese yeZimbabwe matima nenyika ari kutaura ndiri pamufundisi mumwoyo ndiri pakutaurawo nezvezve chirwere checoronavirus ichadai kutambudza nekushungurudza vanhu vazhinji pakufa pachinofamba nepachinogara vanhu takungofamba tichingotya kana poga poga pachinongoteerera nyuzi dzose tinongotya kuti hei ko zvadai kune Jehovha Mwari wee zvakaiti zvirwere zvakadai muchiona ibada nyika dzakafanana nechina nanaamerica nedzimwe nyika dzinokudzwa chose dzinogadza zvinhu zvizhinji zvinozvo zvatanga ukoko kududzira kuti zvaakuda ruoko rwamwari kuti rugone kutungamira nokubatsira zvikuru nokuti zvirwere zvakafanana necoronavirus kuti chinotyisa chose saka taakungokumbira mwari kuti dai mwari akapa vanhu njere dzokuti mushonga wechirwere ichiwanikwe sezvakawanikwa mushonga wezvirwere zvakafanana namalaria nezvimwe zvirwere zvizhinji zviri pasi penyika nokuti chirwere ichakaoma chinovhiringidza vanhu vazhinji saka zvatova kungoda hama vadikani ngatirambe chingonyengetera nokukumbira mwari nokuti ndiyega asara angagona kubatsira zvakadai tinotenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations ramisa musangano waro weHuman Rights Council pamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 icho chiri kupararira pasi pose. Mukuru weHuman Rights Council Amai Elizabeth Fisselberger vati chirwere ichi chiri kukanganisa basa rekanzuro yavo izvo zvakonzera kuti varegere kuita zvinhu zvizhinji kuitira kuchengetedza utano hwevashandi vavo. Vatori venhau vekuLiberia nezuro vakaungana muguta guru reMonrovia vachiratidza kuchisunga kwavo pamusoro pekuvhiringwa nevatori vehurumende kwavanoti kuri kuitwa. Kusafara kwevatori venhau ava kunotevera kufa kweumwe mutori wenhau, Zenu Kobe Mila, nenzira isinganzwisisike. Mila akarohwa nemapurisa anochengetedza mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah. Muchikamu chino chinotarisa zvekuitika muAmerica. Vamwe vakuru vehurumende dzekuEurope vashora zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump zvekurambidza vanhu vanobva kuEurope kuti vapinde muAmerica, vachiti inzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakati kutangidza pakati pomusiku nhasi chishanu, America haichabvumidza vanobva kunyika dzeEurope kupinda muAmerica kwemazuva makumi matatu. Mugwaro ravanyora vese, mukuru wemubatanidzwa weEuropean Union amai Ursula von der Leyen nemukuru weEuropean Commission vaCharles Michel vati mubatanidzwa weEuropean Union unoda kuzivisa kuti kurambidza kwakaitwa navaTrump zvizvarwa zveEurope kupinda muAmerica vasina kumboudza kana kuita hurukuro nevatungamiri veEuropean Union haisi nzira yakanaka, vachiti coronavirus chirwere chiri kunetsa pasi pose kwete nyika imwe chete uye chirwere chinoda kuti nyika dzibatane mukuchirwisa. VaTrump vakarambidza kupinda muAmerica ndege dzinobva kunyika makumi maviri nenhanhatu dzeEurope kunze kweBritain neIreland. Parizvino muAmerica chirwere ichi chauraya vanhu makumi mana, vamwe chiuru nemazana mashanu vachizikanwa kuti vanacho.
Chirwere chekorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu, asi mhando yeflu iyi yakati simbei inogona kuzoita pneumonia, nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira, kota zvaanoburitsa paanohotsira, mate aya anoburitsa anogona kunomhara anobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo, muromo, mhuno kana maziso, ndokuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo, pese paona mukana geza maoko, nekuti chirwere mavhairasi hakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo kukosora kwakanaka. Munhu anokosora anobatawo muromo, mumwe anokosorera mahapwa, mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete, ndozvatoda kuti munhu anga achiita.
Ayo anga ari mashoko kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, vanotungamira bazi rezveutano mukanzuro yeHarare.
Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzo ere, mukomana vakomana vanomchena. Songai moyo ndewa, na usaka saka esmese. Pasika na muriko ere.
Ongai moyo nemuvura mese, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Rises in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandidzwa kwebhiri remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika